Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vari pasi pegungano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachaita musangano nhasi kuti vazive danho rekutora panyaya yemari yavari kuda kuwedzerwa sevashandi. Makambani mazhinji muZimbabwe anonzi ava kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reAfrica Anti-Corruption Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vari pasi pegungano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vari kutarisirwa kusangana nhasi kuti vazeye danho rekutora mushure mekunge hurumende nezuro yaramba kudududza panyaya yemari yairi kuda kuvawedzera. Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende iri, Amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende iri kuramba yakamira pakuti ichawedzera vashandi nemari yemunyika zvakapetwa kaviri kutanga musi wa 1 chikunguru. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakamboudza dare reparamende kuti hurumende haisi kuzopa vashandi mari dzepamwedzi ichishandisa madhora ekuAmerica. Izvi zviri kuitika kunyangwe vamwe muzvitoro vatanga kuramba kutengesa zvimwe zvinhu zvavo nemadhora emunyika vachiti vanoda ekuAmerica chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Amai Alexander.
Musangano waitwa apo tanga takatarisira hurumende kuti ichauya kuzotura mari yavada kuzotipa isu sevashandi vehurumende. Mushure mekunge vambouya ne100% yavaida kuti vati vanhu ndo yavanowedzera kumazim dollars mari yemuno yatinowana, tikange tairamba mumeeting yapfuura tichiti aiwa mari ishoma zvikuru, haina zvainonyanya kutibatsira, uye tichiti isusu dai vatiwedzera maus dollars.
Nechikonzero chei?
Nokuti mari yemuno iyi takati vanyange vakatipa mari yavatipa iyoyo muchatarisa kuti pachaita inflation. Ino nhasi inogona kunge ichitenga sezvainotenga nhasi haigona kunge ichitenga mangwana. Inorasikirwa neuremu, inorasika uremu nguva nenguva, zuva nezuva. Saka tikanga tati isusu aiwa tiwedzerei kumaus dollars, uye tikanga tati isusu mari inodiwa kuti munhu wepasi pasi wemuhurumende ararame 840. Uye tanga tine tsvakurudzo yatakanga taita, takavapa zvese nemaprizes atanga tatora mashops, mitengo yezvinhu zvese takavapa.
Saka vari kuti kudii?
Ivo vanoti vakaongorora uye vakaona kuti gwaro redu iroro iro igwaro ranga richitaura zviri kuitika chaizvo. Maprizes ari kuwanikwa mashops, asi ivo vanoti hanzi havana mari yacho. Asi chazonyanya kutikatyamadza ndechekuti vauyazve ne100% iyoyo yatakambenge tati iyoyo haikwani, ndo yavangouya nayo kumeeting. Saka zvinhu zvatikatyamadza zvikuru.
Nechikonzero chei?
Nokuti tanga takatarisira kuti pamwe ichauya yatiwedzerwei, nokuti mumeeting yatakapesera kuita iyoyo takanga tazowirirana kuti taizosangana svondo rinoteera racho, asi hurumende yaingoti aiwa tichiri kumboona kuti tingadini, tichiri kumbotaura nevakuru tione kuti zvingafambiswa sei. Asi tiri kuona kuti nguva iyoyi yanga iringori nguva yavaingopedza zvavo, nokuti vabva vauya ne100% iyoyo.
Seva shandi mave kuronga kutora matano api?
Chataa kuita iko zvino ndezvekuti tiri kunopa zvabuda meeting tiri kunozvitura kumusangano unosanganisira vanoshanda vezveutano health sector, vezvedzidzo education sector nevamwe vashandi vese vese vehurumende rest of the civil service. Saka musangano uyu uchange une mapato ese anomirira vashandi maunions ese achange aripo anoorganisa masectors ese ari muhurumende. Tichakurukura nyaya iyi, takurukura nyaya iyoyi ndo patichazoona kuti tichafamba sei. Saka panozopera zuva tinenge takuzoti tichafamba sei.
Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vana muzvina bhizimisi vanonzi vave kutengesa zvinhu zvavo zvakaita seshuga, mukaka nemafuta ekubikisa nemadhora ekuAmerica. Izvi zvinochirwa kuti zvichakonzera kuti dhora remunyika rishaye basa panguva iyo zvinhu izvi zvave kushomeka muzvitoro. Vashandi vazhinji vanotambira mihoro yavo iri mumari yemunyika panguva iyo nyika ichitenga zvinhu zvizhinji kubva kunze kwenyika. Vanongorora zvematongero enyika Dr. Roni Muvirimi vanoti havaoni sekuti pane mhosva iri kuparwa kana vemabhizimisi vachitengesa zvinhu zvavo nemari yekunze, sezvo hurumende yakati izvi zvinogona kuitwa kwemakore mashanu ari kuuya.
Mamanufacturer aya kuti vakwanise kugadzira zvinhu zvavo vane zvinhu zvavanoshandisa zvinobva kunze kwenyika, ende kuti vakwanise kutenga zvinhu izvozvo vanoda madhora ekunze kwenyika. At the same time, zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe hazvinoenda kubasa hazvibhadharwe nemari yekunze kwenyika, vanobhadharwa nemari yemuZimbabwe. And vakanzichitengai nemari yekunze kwenyika, zvinoreva kuti havachakwanisa kutenga zvinhu zvachizvo. Inyaya izvi zvese zvinhu zvinongobuda nenyaya yemamiriro akaita nyika yedu, kushata kwakaita nyika yedu ndokuri kukonzera zvinhu zvese izvizvi. Saka panoda kuti patogadziriswa papa. Kana zvinhu zvese zvikangogumisira zvaani zvakuitwa nemari yekunze kwenyika, zvinhu zvinogona kuita nani? Kuti kana vanhu vava kutambiriswa nemari yekunze kwenyika, hurumende inobva yagadziridzawo kuti vanhu vatambirewo mari inoenderana nezviripo. Makambani anenge avakutambirisawo vanhu mari inoenderana nezviripo. And makambani anenge akwanisa kutengawo zvinhu zvinoenderana nemari iyoyo, iri kushandisa mari dzekune imwe nyika. Ino zvinhu zvaka zvinoshoreka, but pane imwe nguva yekuti hamuna zvamunokwanisa kuita kana muchifarira zvizvarwa zvenyu, kana muchida zvizvarwa zvenyika yenyu, muchida kuti zvigare zvakanaka. Pane imwe nguva yekuti munofanira kuita zvamunofanira kuita kuti zvinhu zvifambe, and then mozogadzirisa zvinhu.
Hurumende inoti vanhu vanokwanisa kushandisa mari yemunyika nemari yekuAmerica, asi vezvitoro vanoda mari yekuAmerica. Pane hapara mhosva here ipapapa?
Mari dzese dzakushanda, hapana kana hapara mhosva. Ava vari kungodawo mari dzekunze kwenyika idzodzo ndodzinofanira kungoshandawo ipapo. Nyaya ichazongogumisira yangoitika zvayo ndeyekungoti sekutaura kwatamboita kuti zvichagumisira zvangoendawo kuti vanhu kwavanenge vachishanda vachazenge vakudawo kuti vachibhadharwa nemari dzekunze kwenyika. Kana vakasabhadharwa nemari dzekunze kwenyika, vanenge vakudawo mari dzinoenderana nekuti vakabhadharwa, vanokwanisa kuzonotengawo mari dzekunze kwenyika.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roni Muvirimi vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa mugwadi vanoti vemabhizimisi vanofanirwa kutevedzera mirayiro yehurumende kwete kuita madiro.
Hurumende yava munangagwa. Hurumende yeZANUPF ihurumende inoremekedza uye nokucherechedza kuti mabhizimusi vanoita zvemabhizimusi vose vanhu vakakosha musociety yedu, vanhu vakakosha munyaya zvokufambiswa kwebatsa rezveupfumi munyika. Asi ngavarege kutora mukana werespect kana rukudzo rwavanopiwa nehurumende. Ngavasashandisa mucherechedzo wavanopiwa nehurumende yavamunangagwa kuita zvinhu zvisina maturo, kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Munyika muno makaparurwa murauro wekuti karenzi yedu yezimbabwe dollar nemamwe makarenzi ese anokwanisa kushandisika kuka nayo voti yezimbabwe dollar ichakwanisa kushandisika vanenge vachireve izvo vanenge vakuita zvine zvakunze kwemutemo kwakutyora murauro unenge wapiwa nevatungamiriri nehurumende izvo zviri kusaka kuti vanhu vedu vazenge vachiomerwa neupenyu izvozvo ndozvo zvatine tisingadi ende hatizivi kuti vanenge vachitsvakei kana vachizama kuomesera vanhu pamasarara avanenge vapiwa ivo voenda voda kunoitora yose budikidza nekuchaja mutengo wavo mumari nemari yekunze chete vachiramba mari yemuno izvozvo hazvisi pamutemo kana zvichinge zvarambwa vanofanira kutevedzera murayiro hatidi vanhu vanotora advantage yekuti vamunangagwa vanoti we are open for business ivo vobva vaona sekuti kuva open for business zvinoreva kuti we are open for cheating or abusing our people aiwa izvozvo hatidi musangano wezanupf unoita zvido zvevanhu musangano wezanupf neisungo zvavo ndezvakanangana nekumeka shuwa kuti gutsa ruzhinji uye ruzhinji rwevanhu wapunduka kwete kupunduka kwavashoma saka naivo vamabusinessmen vanofanira kutevedza gwara
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mukwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika nezuro mukucherechedza zuva rokurwisa uori muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Union rinonzi Africa Anti-Corruption Day. Mukuedza kurwisa uori, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica nekumawirira dzakaita seSouth Africa, Namibia neRwanda mukunyorerana chibvumirano chekurwisa uori. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamemberero dzekucherechedza matanho ari kutorwa nenyika dzemuAfrica mukurwisana neuori muguta reFrancistown muBotswana neZuro, mukuru mubazi reDirectorate on Corruption and Economic Crime kana kuti DCEC munyika iyi vatsepo Pilane vati urongwa hweAfrican Union Agenda 2063 unotsanangura kuti zvakakosha kuita mushandira pamwe mukurwisa uori.
The African Union Agenda 2063 recognizes the need for coordinated
mukuedza kupedza uori nemhosva dzemhando weuori dzehurumende dzeBotswana, Zimbabwe, Namibia neRwanda dzakanyorerana zvibvumirano izvo zvakaita kuti masangano anorwisana neuori munyika idzi asainirane zvibvumirano zvakatarisana nekupedza uori.
Mashoko aya akatsinirwa nemutevedzeri wegurukota rinoona nezveutungamiri hweBotswana kana kuti State President vaDumezweni Mutimukulu.
Also worth noting, ladies and gentlemen, is the presence of our sister organization, the Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Zvinofadza samare kuti nhasi tiri kupemberera zuva iri tiine vamwe vedu veZACC kubva kuZimbabwe. Zvinoratidza kuti urongwa hwekurwisa uori hunoitika kune imwe nyika huchibva kune imwe nyika huchapedzwa nekuda kwemushandira pamwe wedu.
Vapinane vakatiwo chibvumirano chavakanyorerana neZimbabwe nedzimwe nyika chinorerutsa mabasa ekurwisa uori kuburikidza nemushandira pamwe unenge uchiitwa. Vakatiwo Botswana iri kushanda neveZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZEC vakange vaine mumiriri pamhemberero dzanezuro idzi. Mumiriri weZEC pamhembero dzakaitirwa muFrancistown idzi vaCharles Charuma vakati chibvumirano chiri pakati peboka ravo nevanorwisa uori muBotswana chichabatsira kwazvo mukurwisana neuori munyika.
Through our MOU
tauyawo kuno kuBotswana seZACC kuzocherechedza zuva reAfrican Anti-Corruption Day senzira yechiratidzo chakajeka chezvisungo zvedu mukurwisana neuori munyika dzedu.
Vakati kune vashandi veZEC vachaendeswa kuBotswana kunokwenenzverwa ruzivo munyaya dzekurwisana neuori.
There's an MOU yakasainwa, I think that was musi wa12 December 2019, which is all in connection with the fight against corruption and also participation in all activities concerning the fight against crime as well as training personnel dzokweduwo dzichiuya kuno.
Gwaro re 2021 Transparency International Cooperation Perceptions Index rinoti Botswana iri pachinhano chechimakumi mana neshanu kana kuti 45, kwotiwo Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mashanu nemanomwe 157 panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa mamiriro akaita nyaya dzeuori. Nyanzvi munyadza kurwisana neuori vachidzidzisa mutemo pabaisako university muguta reGaborone muBotswana vamaikewo chaitezvi vakaudza Studio 7 parunare kuti zeki nezvakawanda zvaingadzidza kubva kuBotswana.
Tikatarisa pama list of corruption, Botswana is iri top 30 of the least corrupt countries in the world.
Zvatinonyatsokutarisa is recruitment policy dzavo pa you know nema anonzani measures that are around to ensure kuti zvoni vanhu vakakodzera kuti vave panzvimbo are doing the job that they need to be doing. Whereas kuZimbabwe it's always one criteria kuti wakarwa here hondo, kana usina kurwa hondo haungatongi.
Mukucherechedza zuva renezuro, mapazi makumi maviri nemasere sangano rinorwisa uori reTransparency International akanyora tsamba kuvatungamiri venyika dzemuAfrica achivayeuchidza nezvezvitsidzo zvavakapa mukurwisa uori. Masangano aya akatiwo mari dzekurwisa denda recovid-19 dzakawanda dzakabiwa uye nyaya dzacho dzinofanira kuferefetwa. Tsamba iyi yakatiwo Africa iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora pagore nekuda kwehuori. Transparency International yakatiwo vatungamiri venyika dzemuAfrica vanongonyora zvibvumirano zvokurwisa uori asi havazvitevedzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana nemadzimai, Resistant Foundation, riri kushanda nechikoro cheWagner College chekuStaten Island muNew York kuita musangano munyika wekudzidzisa madzimai kuti vasambunyikidzwe. Chirongwa ichi chiri kubatsirwa nemari kubva kuhomwe yebazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, Rested Department, pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI, icho chinopa mukana vechidiki vemuAfrica kuti vauye kuAmerica kuzoita zvidzidzo zvepamusoro-soro muzvirongwa zvakasiyana-siyana. Vanhu vachaungana kwemazuva maviri muHarare kubva kumativi mana enyika muchirongwa chinenge chichikokerwa naAmai Charlene cheKenya, Resistance Foundation, naDr Rita Shah Gordon, mutevedzeri wemutungamiri wechikoro cheWagner College anoona nezvekupinda kwevadzidzi muchikoro ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wemabasa musangano Resistance Foundation, Amai Charlene cheKenya, kuti tinzwe zvizhinji.
Ini ndinoitwa Charlene cheKenya, ndinoshanda neResistance Foundation Trust. Resistance Foundation Trust inomirira kodzero dzevasikana nevakadzi muarea education nefemale leadership. Tine workshop yatiri kuita musi wa18 ne14 July. Iyo ichaunza maorganization akasiyana-siyana muZimbabwe akafanana neMinistry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology, Zimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, State Foundation Trust, apo tichishanda nemaorganization ari kuAmerica akaita seWagner College, Safe Horizon, Students Conduct Unit. Musangano uyu ndewekubatanidza Zimbabwean institutions neAmerican institutions apo patinenge tichitarisa kumbunyikidzwa kunoita vanasikana muzvikoro zvakaita senge mahigher learning institutions iwo mayunivhesiti ari muZimbabwe. Makore apfuura taishanda nemaministerial organization emuZimbabwe, maministry nemamwe maorganizations tichitarisa kuti magwaro aripo ezvinezvi anoita kuti anobatsira vanasikana kuti vasabunikidzwe nevanovadzidzisa kana kuti pachavo ndeapi. Pane zvakawanda zvikataurwa zvakaita sekuti vanasikana vanga vaimbunikidzwa nevanovadzidzisa ivo vanodzidza nawo vanovambunikidza zvakare uye vachitaura mashoko asina kukodzera. Saka tinenge tichitraya kuedza kuti tigare pasi tione kuti chii chinokonzeresa kuti kumbunikidzwa kwokuitike muzvikoro ende chii chatingaite kuti zvisaitike.
Sei mafunga kuita izvi nhasi? Zvatanga iko zvino here zvekumbunyikidzwa izvi kana kuti chirongwa chamagara muchiita kubva kure uku?
Zvekumbunyikidzwa izvi zvino zvagara zviripo. Takagara tichiita maworkshop ataiita nemainstitution akaita sanana Female Student Network Trust, avo vanoshanda muzvikoro zvevarimi vachiedza kuti vanasi kana vasambunyikidzwe. Zvino zvagara zviripo ende takambounganidza zvakare vatiri kuunganidza paworkshop ava tichitaura maererano nenyaya iyi. Saka tida kuona kuti ezvinezvi nyaya iyi yamira pakati, chii chaitwa, malaw aapo ndeaa. Saka ndizvo zvimwe zviri kuita kuti tigare sangano iri kuti tizive kuti tapapi ende tichishandawo nemainstitution ari kunzoku senge kuamerica tiri kushanda newagner college university iri kuamerica.
Ndotarisawo kuti vamwe vari kutarisirwa kuzenge vachitaura pamazuva aya ndevapi?
Vanhu vari kutarisirwa kutaura mazuva aya iunit of higher and tertiary education innovation science and technology development, Zimbabwe Republic Police Victim Standing Unit, Zimbabwe Gender Commission, Wagner College yoku America, Penn Foundation Trust, SayWhat Organization, Female Students Network Trust, Safe Horizons yoku America, nezvekodzero dzevakadzi nekumbunikidzwa kwevakadzi mucommunity neStudents Conduct iyo inogadzira magwaro mumayunivhesiti ekuamerica akasiyana-siyana.
Avo vange vari mukuru wemabasa musangano reStudent Foundation amai Charlene Chekenya vachitaura parunare vari kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vaudza kanzuru yeHarare kuti ibhadhare mari inoita miriyoni yemadhora ekuAmerica nechidimbu kukambani yeGeogenics vachiti imari yebasa rakaitwa nekambani iyi pamwedzi yaMay naJune panzvimbo yePomona West Management Energy Plant. Mwedzi wapera, kanzuru yeguta reHarare yakaramba kubhadhara bhiri rezviuru zvinomwe nemakumi masere emadhora ekuAmerica US$780,000 mushure mekuramba kwekanzuru kuenda mberi nechibvumirano chakange chaitwa pakati pekanzuru nekambani iyi inomiririrwa muZimbabwe navaDelish kuwaya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani Studio 7, mangwanani, mangwanani, mamukasi. Izvi zviri kuitika kumusha kwedu kwashuwa zvinogwadza. Vanhu vanotanga vakangonyarara vachitaura kungoti zvinotirwadza sitereki zvainzwa neZANU PF. Zviro zvacho zvakangonyararwa. Saka tinoenda kumavhoti zvakadai varume, hapana zvekuiobvious kutongobirwa. Zviro inonzi simbi inorohwa ichapisa kana yatonhoraka haisi hauigoni. Chimboterese vatsvangire vakatanga kubva kumashure kwese uko vachiti vabirwa zvichiramba. Imimi 2018 mukaingawo futi mukati zvotabirwa zvikarambwa. Saka nhasi unoma yakumbaerega vanhu vanopinzwa vanhu wani. Uyu unozo ndi baba vangu, uyu unozo kuti baba vangu vakatobva papapapa zvatoshata. Saka obviously tatobirwa, asi vanhu vakangonyarara, hapana kana munhu nombova neaction. Mozodo kuzoita action mavhoti aya kutoitwa, mandosaina. Varume ngatifunge varume,
zvinodo kufunga izvi hazvina zvimwe zvezvinondoda izvi zvinodo kufunga shuwa zvinodo kufunga zvikasiya fungwa hapana
aiwa isusu tongotonga apinde mukomana chete chete ndowatakundongodawo mukomana ambopindawo timboona because hurumende iripo yatadza kutungamirira nyika kubvira kupfumi kubvira kumasangano akazvimirira vatori venhau mumugwagwa dzacho kukwira kemapuraizi zvose izvozvo aiwa yatadza hurumende iripo tongotiwo komana ngambopindawo timboona makore mashanu iwayo ichimbotonga kana atadza unosiyawo kusiyirawo vamwe tinotenda ndichinanga kuno kusouth africa kulokwana
isusu vanhu kumareseva isusu vekumamisha kuno ngatisabvume kuchishidzirwa nezanu pf kutaura kuti vanhu voterai zanu pf munozvionekwa pamunovhotera makuhwa musanyeperwe vamwe sita kutoziva ende musangano yacho kana kanzi vaita musangano kuti tisanyanyomakwa steri kunoku maminda matiri munoku handei misangano yavo titoita kunge tiri kutovasapota but zvivari kuenda kunavhota usakanganwe chazuro nehope nyika yakuda kusunungurwa kuti kana takati tiri muminda tiri kudefenda minda vane usoni chamisa vangamboi vakatibvisa muno mumapurazi matakagara muno kwete vanototsigira ende ndo zvimwe zviri kuinza upfumi wenyika ava vatiri kutirima zvatiri kuita chibaga chisutengwa nemari yakanaka foja tiri kungoendesa mahara saka taakuda shanduko munyika kunyange tiri muno mumapurazi matiri muno handei misangano iyoyo but musi watinoenda kuna vhota ngatizivei kuti tine vhotera papi patriple c ndopakuya nemari muzimbabwe muno kwete pazanu p f apa vauraya nyika vezanu p f apa
ya ndazvizwa kwemene ndiri kuzvizwa ndiri mutereri west 27 inini ndiri papo ndinofizwa zvizvo zviri kuitika 2023 shuwa unoya 2008 kuyana kuti takachaiwa kuti kuyana mahedhimasta chairman vakatoza kunyora kutoza kunyora x here mukuyana handa vakanyora x paakanyora namabhunu kuti vatengese nyika vakanyora x saka uyu hedhimasta utoza kunyora x here zvakaitika izvozvo vana vekumusha dai taita mwoyo umwe chirirangwe pamwe chete tadzoka kumusha 2023 tovhota tiri pamwe chete torohwa tese tiri pamwe chete tichidai tisatiza kuenda kugara nyika dzekubanze 2023 tinofanira kuva tiri muno munyika tovhotera nyika yedu mune zvakanaka kuti mukomana apinde panyanga tipise nyaradada dziripo isi uori paratete dzapedza nyika dzatora ngoda pachiyatso chiina kutengesa kunyika dzazo marodi achona rodi mutare tuchipinge arishandi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mauto nemapurisa emunigeria atanga kutsvaga vasungwa vanodarika zana vakatiza mujeri muabuja kusanganisira vanhu makumi matanhatu nevana vakawanikwa vaine mhosva dzekuita zvekutororo nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenyika dzinoti kurwiswa kwakaitwa jeri uku kunoratidza kuti masangano evarwi evanopfurikidza mwero aifungidzirwa kuti hawirirani akashanda pamwe chete vachiti varwi vanopfurikidza mwero ava vanogona kurwisa hurumende zvakare rimwe sangano revarwi rinopfurikidza mwero ava reislamic state west africa province rinoti rakarwisa jeri nepfuti nezvinoputika vakasunungura vasungwa mazana masere nemakumi manomwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iva nesu zvakare mangwana tichikupazve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndine tanonoka wande ndokusiyai muina chris gande